Varimi vakawanda vanoti vari kutadza kuita basa ravo zvakanaka kuburikidza nekushayikwa kwedhizeri rinoshandiswa nematarakita pakurima minda yavo, pamwe nekudhura kuri kuita mbeu nefetereza. Mumwe wevarimi ava vatedius mamombe avo vane purazi riri kugoromonzi vanoti kunyange hazvo mvura yave nemasvondo maviri ichinaya havasati vave neurongo hwekuti basa ravo vacharifambisa sei muminda yavo, sezvo vasina mari yekunze iri kudiwa nevezvitoro zvinotengesa mbeu nefetereza.
Isusu hatisati tarima because mbeu iri kutengwa neUS and iri kudhura, fertilizer yacho iri kudhura, mishonga yacho chaiyo chaiyo iri kudhura. Saka hatisati takwanisa kurima parizvino. Saka takatomirira kudai zvinhu izvozvo zvava zviri zvisini tadhuri tatotanga kurima. Saka hakuna kwatinowana mbeu nokuti inotengwa neforeign currency, hakuna kwatinowana fertilizer nekuti inoda kuti foreign currency nemishonga zvese.
Izvi zvinotsinirwa nemukuru wesangano revarimi reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria.
Pakangomuka mapurize akwira ezvinhu zvose kumainputs anodiwa kubva kumbeu kufertilizer kumachemicals uye nekubatana nekushayikwa kwedhizeri rokurimisa. Saka ndima yagadzirwa iko zvino navarimi kunyanyanya vaya vanoshandisa matractor, ndima yagadzirwa iko zvino ichiri duku zvikuru tichikombeya nemakore apfuura. Saka ruzhinji ruri kutoshayiwa mafuta acho chavo chavo ekurimisa. Ndo dambudziko guru rokuti ndima yaita duku, mainputs achidhurawo, varimi vakawanda havasi kukwanisa kumawana. Vachawana mainputs akaita sekukwana ndima dzavanoda ndevaya varimi vari pamaschemes akaita secommand agriculture kana secontract farming. But vaya vanonge vachida kuzvirimira nemari dzavo kana dzekunokwereta kumabhengi, tiri kuona kuti ikokoko ndima dzaita diki nenyaya yekuti vana vakwanisi kuti vawane mari inoenderana nezviri kudikana uyewo nekumhanyisana nenyaya dzedhizi. Ndoda muswara yenyaya kunetsa.
VaZakaria vanoti gohwo remwaka uno richange riri pasi zvakanyanya sezvo varimi vazhinji munyika vasina mafuta ekurimisa akakwana, mbeu pamwe nefetereza.
Kana murimi wange uchiti gore negore unoita 10 hectares, gore rino nekudhura kwaita mainputs pamwe unodzoka kuita 5. Izvozvo zvinodzokawo futi chigohwo redu regore rose. Uyewo kusafambiswa zvakanaka kwemainputs nekushayikwa kwedhiziri sezvatiri kutaura izvi, ndima dzichaita duku. Zvese izvozvo zvinokontributa pakuti gohwo richange riri diki. Saka takatarisa kufamba kwatiri kuita, kunogona kuva navamwe vachaitawo zvakanaka, asi overall tiri kutarisira kuti gohwo ringe rakati dzikei zvishoma. Handingazivi hangu mafiga pari zvino nekuti hatisati tasanganisa zvese zvinotipa kuti tive nemafigas.
Murimi wekumanika land uye vari zvakare munyori anoona nezvekurima muMDC inotungamirwa navanelson Chamisa vavalentine Ziswa vanotiwo ichokwadi kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Gohwo regore rino richange rakadera zvakanyanya tikata kupinda mumwaka watiri kuteera wa2019. Gohwo rembeu dzese richange rakadera zvakanyanya. Sekuona kwangu inini zvichida even kuita less than a quarter of what we produced last year.
VaZakaria vanoti chimwe chaderedza gohwo remwaka uno makonye ari kudya chibage munzvimbo dzakawanda zvikuru sei kuchipinge, pamwe nekushanduka kuri kuita mamiriro ekunze.
Zvegohwo remwaka uno zvabva zvabatana zvikare nemamiriro ekunze nekunaya kuri kuita mvura. Mvura yedu gore rino haisi kunaya semunayiro wainofangwa kuita, yanonoka kutanga sekuona kwatinoita. Uye nekunaya kwayo haisi kubva yanaya kwose yatinoti distribution iyayo. Kune dzimwe nzvimbo iri kungoti yangonaya ndizvisho manini kumwewo yati one day, but still zvakamira zvakadaro. Hakuna kwatingati uku ndokwanaya mvura zvinoenderana nemwaka imwe yese. Saka izvozvo zvemvura zvinogona kuteredza gohwo. Tochizotarisa nyaya dzakaita zvezvirwere, tava nemaripots anobva nekuchipinge iye zvino yekuti kwanga kwakatodyarwa kare vakaita dry planting pakatangawo kunaya mvura kwavo ikoko chibage chasumuka. Fall armyworm ndobva yachiti nacho. Izvozvo zvekare zvinoderedza gohwo riya.
vaziviswa vanoti hurumende haisi kubata zvine udza munyaya yekurima sezvo vachiti vakapiwa minda havasi kupiwa zvekushandisa zvakakwana vanotiwo chirongwa checommand agriculture hachina kwachiri kuenda pakatariswa kuvharwa kuri kuda kuitwa imwe yemakambani aibatsira hurumende nemari yechirongwa ichi yesakunda holdings
command agriculture kuona kwangu inini ndiyo dambudziko guru rakapinda muzimbabwe command agriculture inopa vanhu tarisiro yezvavasingazowana nguva zhinji command agriculture mbeu dzinouya nemafertilizer anouya way after the season is over zvinononoka kusvika but gore rino vari kupaudza zvichauya asi kazhinji zvinopedzisa zvisina kuuya pamwe murimi anopedzisira apuwa mbeu orega kupuwa mushonga wesora mumwe musi anopuhwa fertilizer orega kupuwa orega kupuhwa opo yepasi orega kupuhwa yepamusoro mumwe musi atanga kupuhwa yepamusoro dipendi kuti vatanga kuwana chiivo kuministry kwavo but we must also remember kuti command agriculture inoranwa nemasoja the experts there the agriculture havana influence yakanyatsokwana sokuona kwetinoita saka zvichaita kuti also kurima kwedu kwemafarmers kudzikire uyezve negoho redu ridzikire
vazakariya vari kukurudzira hurumende kuti igadzirise zvinhu munyaya dzezveupfumi kuitira kuti varimi vakwanise kuita basa ravo pasina zvimhingampinyi
economy yedu haina kumira zvakanaka nekuti ane US dollar chairo cash ane mutengo wake ane kadhi achida kuswipe ane mutengo wake ane mabond notes ane mutengo wake chinhu chimwe chete ichocho chatiri kudzama kuda kuti tigadzirise tose saka nyaya iyi inoda kutogadzirwa kumusoro hurumende ichitarisa kuti zvinoita kuti economy imire inzi yati yamira yanyatsokuti twasa ndezvipi varimi vari redhi kurima asi chavanoda varimi kubatsirwa kuti vagone kuti kana vachida kutenga mainputs vanomatenga nenzira iri nyore kana vachida zvekare kuti vawane diesel rinofanirwa kungowanikwa diesel harifanirwi kuva chinhu chinoshamisira munyika kuti uyu une diesel uyu hana saka zvinhu zvinodriva economy zvinofambisa economy saka izvozvo zvinoda kuti zvigadzirwa asi kugadzirwa zviri kumusoro chaiko hatingasweri tichinzvenga nzvenga zvoda kugadzirwa nechekumusoro chaiko
hatina kukwanisa kutaura negurukota rezvekurima vaperens chiri kutinzwe urongwa hwebazi ravo hwekugadzirisa matambudziko ari kusangana nevarimi asi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vakati hurumende ichaedza kugadzirisa dambudziko rekushayikwa kwedhiziri nepeturu mukupera kwemwedzi uno uye vachagara pasi nevemabhizimusi kuti vaderedze mitengo yezvinhu
asi iko zvino nezimbabwe is open for business yes wana rutsikiro rwakawanda kubva kunyika dzimwe takutanga kuti mafactories atenge michina mitsva and that requires foreign currency iko zvino izvi mokazi have come into the country industry is coming up so consumption yedhiesel kana yepetro is now more than double pane yakanga iripo saka muchiona kadai kati ukaona pane kuzoti pane tiri pane dhiesel anoraaaazopera mwedzi unoyu ichagadzira kune kuzvisinama
kudzamara hurumende yagadzirisa dambudziko rekushayikwa kwemafuta edzimotokari pamwe nekudhura kuri kuita mbeu fetereza nemishonga yesora pamwe neinoshandiswa nevarimi kudzivirirwa zvirwere kumbesa dzavo varimi vacharamba vachingochema zvichazoita kuti matura enyika aserere munguva pfupi iri kutevera ndakamirira studio 7 muharare ndini Thomas chiri pasi